Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 pm. Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gunyana 16, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vafane chirwere chekorera vanonzi vasvika pamakumi matatu, uko hurumende ichiti iri kuita zvose zvainogona kurwisana nechirwere ichi.
Ukanzwa mudumbu uchirwadza, uchichaya kana kuruta, ukapisa muviri, ukaona kuti wane izvozvo, especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angave nechirwere chetyphoid kana kuti chekorera.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa mumigwagwa nekanzuru nehurumende hakune nechirwere chekorera, asi kuti kune zvekuita nezvematongerwo enyika.
Sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo iyi, shoko ranga riro kuti aiwa mavhenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzangopera kudai, tinogona kungomhanyirawo kufungira zvekuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana haana kuvhotera ngana, saka taakudzinganidzana naye, bat hatigoni kubudirira senyika.
Nhasi tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika pamwe neyakatambwawo neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere chekorera hunonzi hwasvika pamakumi matatu muHarare kusvika pari zvino, ukuwo bazi rezveutano richiti riri kuita zvose zvarinokwanisa kuti rimise kupararira kwechirwere ichi. Dr. Robert Mujikira Dima, vanove principal director mubazi rezveutano, vaudza Studio 7 kuti hurumende yaisa mari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe emadhora mukurwisa chirwere chekorera. Chirwere ichi chinonzi chakatekeshera misha yeveruzhinji yeGlenview nebudiriro muHarare. Kuulawayo chirwere chekorera ichi chinonzi chakabatawo vanhu vashanu, asi meya weguta iri vaSolomon Mguni vaudza Studio 7 kuti pari zvino hapana upenyu hwatohwarasika uye vachange vachivhurira mvura kumunhu wese ari kugara muguta iri, kunyange vane zvikwerete kukanzuru. Veruzhinji munyika vari kuyambirwa kuti vakoshese utsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vava kuita manyoka, sezvo chiri chimwe chiratidzo chechirwere chekorera. Mukuziya nezvedambudziko rechirwere ichi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe chiremba ari muHarare, Dr. Rutendo Bonde.
Mumaguta edu takanyanya kuita nzvimbo dzine vanhu vanogara vakamanikidzana. Patinowanda mumatownship matinogara, tinoita pressure yemvura nepressure yemapipe esewage.
Zvirwere izvi zvemanyoka munhu angaziye sei kuti anazvo kune avo vari kugara munzvimbo idzodzi dziri kunzi dzine korera dzakadai seGlenview nebudiriro?
Ukanzwa mudumbu uchirwadza, uchichaya kana kuruta, ukapisa muviri, ukaona kuti wane izvozvo, especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angave nechirwere chetyphoid kana kuti chekorera.
Zvii zvingaitwe nevanhu kuti vazvidzivirire kana kuti vasawanikwe vachipararira chirwere ichochi chetyphoid kana korera?
Tikaita vanhu veutsanana tinogona kudzivirira chirwere chekorera, nekuti chirwere chinenge chakonzereswa neutachiwana unenge wapinda mumvura kana kuti unenge uri pachikafu chatinoita sechatinodya. Saka tinoti vanhu ngavageze maoko, vageze nemvura yakanaka nesipo kana vabva kuzvimbuzi vasati vadya. Vanhu vambomira kumhorosana uyezve nekuenda panenge pakawanda vanhu, ndozvandingati vamwe vanofanirwa kuita panguva inoiyi. Uyezve kutarisa kuti mvura yedu yatinochengeta mudzimba yekuti tishandise inenge yakachengetwa zvakanaka here, kana tichikwanisa kuwana matablets aya anoita kuti mvura isawe neutachiwana, toisa matablets iwayo. Asi tikashayiwa matablets iwayo kufashaidza mvura iyoyo tisati taishandisa, tinogona kutibatsira kuti tisaite setisabatirire chirwere chetyphoid nechekholera.
Chinowanzopararidzwa sei?
Tingangoti mvura kana iine tsvina mukati mayo ndiyo inokonzeresa kuti vanhu vaite sei vazobata chirwere ichi, nekuti mvura inopinda kwese. Tabuda muzvimbuzi tisina kugesa maoko, utachiwana huyauya hwatinenge tichibva nawo muzvimbuzi ndouyaya unozoenda pamaoko edu manje, tochitanga kubata chikafu, tochitanga kumhorosana, tochitanga kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti utachiwana huyaya hwabva mutoilet upinde pachi pachikafu upinde mumvura yedu.
Vanga vari Dr. Rutendo Bonde vachitaura naMavelas Muhlanganyawe weStudio 7 vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, vashandi vekanzuru yeHarare vachibatsirwa nemapurisa ekanzuru pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vanonzi nhasi vaswera zvakare vachiita hwakitsi nagonzo nevanotengesera migwagwa yeguta iri avari kuramba kubva migwagwa. Kanzuru iri kuedza kubvisa vanotengesera migwagwa ava senzira yekuderedza nayo kupararira kwechirwere chemanyoka chekholera. Asi mukuru wesangano rinomirira vanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Transformation kana kuti VISET, vaSamuel Wadzai, vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa migwagwa hakunei nechirwere chekholera, asi kuti zvinogona kunge zviine chekuita nezvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kukanzuru kana kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navavadzai.
Nhasi taona mapurisa ekanzuru achiuya mumastreet achizingirira vari kurarama nokutengesa mastreet vendors. Avari kuti budai mastreet, kutaurwa ndiri kutoita nemi izvezvi, kumhanyidzana ikoko kuri kutoramba kuchienderera mberi mumastreet macho.
Tinoona kuti imi manga makaziviswa nezvedanho irori kuti munge musingapindi mumigwagwa muchitengesa senzira yekudzivirira korera. Sei muri kuramba muchipindawo mumugwagwa?
Nokuti isusu hatiwirirani nedhisizheni yakaitwa iyoyi. Pamaziviro edu atiri kuita hapana evidence yokuti nyaya dzevending dzine chokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Saka tizvinzwisisi, danho rakatorwa nehurumende hatirinzwisisi ende hatisi kuritsigira, nokuti hazvina chokuita nekuparara kwechirwere chekorera. Vending yakagara iriko, vanhu vakawanda vakarerwa vachienda kuzvikoro vakararama through vending. Saka ingori nyaya yekuti kuautorities make sure kuti mvura iri kunwiwa nevana veZimbabwe imvura yakachena. Marara atinoona akangozara mumastreet ngaabviswe nemvura. Nyaya dzeshuwedzi dzatinoona dzichierera ndo zvinhu zviri kukonzeresa kupararira kwekorera ikoko. Saka ngavamire pachokwadi vogadzirisa dambudziko chairo chairo, kwete kuda kuvanda nenyaya yemavenda.
Saka imunofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here zvekubviswa kwenyu mumugwagwa?
Hatichazivi manje, nokuti sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo idzi shoko ranga riro kuti aiwa mavenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzangopera kudai, tinogona kungomhanyirawo kufungira izvi kuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana hana kuvhotera ngana, saka taakudzinganidzana naye. But hatigoni kubudirira senyika kana tikashanda tidero. Sarudzo tiri kuti dzakapera sende achienderera mberi nokuumba nyika, but kana vanhu vakunangana vachiteerana kuti nokuti hauna kuvhotera ngana saka taakuita tikubvisa emastreet, aiwa hazvibudi. Tinotarisira kuti ngatichienda mberi tichishanda tese tichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo senyika.
Saka chii chaizvo chavari kunyatsoita? Vari kungokuburitsai mugwagwa muchikwanisa here kutakura zvinhu zvenyu muchienda nazvo, kana kuti vari kutorawo zvakare zvinhu zvenyu?
Aiwa, vari kutotora zvinhu. Kutaura kwandiri kutoita, vari kungosvika vachimbunyikidza mastreet vachitora vachiisa mudzimotikari dzavari kufamba navo, marori avari kufamba navo. Hatisi kuziva kuti zviri kuendeswa kupi, ende kutogurwa kwemitemo ikoko kuti zvinongombunyikidzwa zvichitorwa chiendwa nazvo muridziwa zvasingazivi kuti zviri kuendeswa kupi. Ende tiri kunzwawo nokurohwa kuri kuitwa vanhu hatisati yedu tava neumbowo kuti pane vasungwa here vatorwa, but kune kumhanyidzana kwakasimba kwanga kuchiitika mustreet maskades.
Saka ndevekanzuru chete here vari kupinda mugwagwa vachikubvisa ya?
Vasiwe kanzuru chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kuenda pamwe chete kubvisa mavedas mustreet.
Ii nzvimbo dzipi dzavari kunanga muHarare? Vari kubvisa vanhu munzvimbo dzipi?
Makuseni pavatanga kubvisa vanhu, vatangira pana Park Street muna Ruzende nemuna Harare Street. But zvazopararira nokufamba kwaita zuva, nzvimbo dzese dzinowanika mavenda muCBD kwanga kuri kumhanyisana chete.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chatinouya tichikurukura maererano nezvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita zvinosimudza mureza weZimbabwe vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe nedambudziko rechirwere chekorera chanetsa muHarare nemamwe maguta akasiyana siyana. Muchirongwa chanhasi tichange tichikurukura na nenyanzvi dzezveutano ndina chiremba vechidiki Dr. Norman Matara vanoshanda vari mubazi Public Health muguta reHarare. Dr. Matara, ndinokuchingamidzai muchirongwa chanhasi.
Chirwere chekorera chirwere chinokonzereswa nekuti munhu anenge aita utachiona like infection ne bacteria rinokonzeresa korera rinonzi Vibrio cholerae. Saka bacteria iri rinowanika munhu kana achinge adya chikafu kana kunwa mvura ine utachiona unokonzeresa korera. Bacteria iri rinotransmitwa kana kuti rinotapukira kuti rizobatira munhu kudarikidza neyatinoti orofical route, rakiza kuti rinobuda mutsvina ndoma rinoexcretwa bacteria iri. Saka kuzoona rapinda mumiri memunhu zvinoratidza kuti munhu anenge anowa mvura kana kudya chikafu chasangana netsvina yemunhu inenge ine bacteria rinokonzera korera.
Saka chirwere chekorera ichi chinorapwa sei?
Hongu, bacteria iri rinorapika richipora. Handitika chinouraya munhu pakorera iyi yatinoti dehydration, zvireva kuti mvura inenge yapera mumuviri. Nekuti bacteria zvarinoita iri rinokonzeresa kuti munhu achaye manyoka akaita mvura-mvura nekuruta. Saka kuchaya kwaanoita manyoka nekuruta kwaanenge achiita kunorasa mvura mumuviri. Nekuti mumuviri yedu about 60% our body weight inenge iri nyaya yemvura iri mumacells. Saka munhu akarasikirwa nemvura yakawanda zvakanyanyisa anosara asina mvura inokwanisa kuti ararame, ndozvinouraya pakorera. Saka marapiro achona kureplace mafluids mvura dzedze dzinenge dzabuda. Saka ndo the main goal treatment yedu kuti ndo chakanyanyokosha pakurapa korera, kudzosera mvura dziya dzinenge dzaita sei dzinenge dzabuda.
Pane vari kutaura-taura mazuva ano vachiti hanzi korera yava ikoko Harare yava resistant. Vari kureva kuti kudii kana vachidaro?
Alright. Sezvandambotaura korera inorapwa nekureplace mafluids. Asi kana tida kuti ikurumbidze kurapika, tida kuti ite duration iri shorter, tinopa atinoti maantibiotics. Maantibiotics mushonga unoraya bacteria runokonzera cholera. Saka pane mishonga yataishandisa maantibiotics aya anoraya bacteria riye cholera. Saka tiri kuona kuti mumwe mishonga inga iri kushandiswa yataimboshandisa kare inoraya cholera. Mazuva ano bacteria rachona harisi kufa tikaripa antibiotics iroro. Saka ndoya tinoti resistance. Hatisi kukwanisa kuuraiwa nenyaya yechi nema antibiotics atiri kupa.
Hurumende yanga yakagadzirira here zvakakwana kurwisana nedambudziko rekorera iri?
Nyika, of course, yanga yakatigadzirirei asi handifunge kuti yanga yakagadzirira zvakakwana. Nekuti vanhu vari kufa vati wandei. Tichitarisa korera, tinoona pane yatinomeasure inonzi case fatality rate. Case fatality rate zvinoreva kuti pavanhu vabatwa nechirwere pachazofa vangani. Saka zvinoreva kuti nyika inenge isina kunyatsogadzirira zvakanaka kuti idhile nechirwere ichocho.
Zvii zvamunofungawo hemi kuti pari zvino nenyika yose kana neveruzhinji kuedza kudzikisa kuvhiringidzwa kuri kuitwa vanhu nedambudziko rekorera?
Pari zvino tiri pachidanho chekuti tinoda kuedza kukontena chirwere ichi. Saka pari zvino tinokurudzira kuti tidzikise kutapurira kwechirwere kuderekidza nekuita utsanana. Nekuti korera inotapukirana nekufamba zvakanyanya kana pasina utsanana hwakakwana.
Naiwayo mashoko Dr. Matara, ndinobva ndakutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinokurukura nezveupenyu nezvinoitika mukurarama kwevechidiki zvakasiyana-siyana. Nhasi tange tichikurukura pamusoro pedenda rekorera ranetsa muguta reHarare nemamwe maguta akasiyana-siyana. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa tichikurukura pamusoro penhau dzakasiyana-siyana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Morara zvakanaka.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino tochienda kuna Praxidus Jeremiah weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu, simba.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu cheStudio 7 patinokurukura nezvechitendero cheChikristu. Ari kukugamuchirai ndiPraxidus Jeremiah. Nhasi unowu ndaita rombo rakanaka rekusangana namufundisi mukarakati. Mungakwazisa vateereri?
Mazviita ruda kutendai nekuva nemi makadini vateereri. Zita rangu ndinomunzvimbo nedzaishe mukarakate.
Imi munobva kuZimbabwe asi mave muno muAmerica. Chimbotitsanangurirai kuti mazosvika kuno kuAmerica sei?
Ndakakurira kuZimbabwe chokwadi kubvira muna 2000 ndopandaka kuchikoro kunonzi United Theological College kunotrena vafundisi. So kwakuzobva ipapo ndikatanga kushanda kwaMutare. Ndashanda kwaMutare kwemakore mairi. Ndakazobva ndikasvika munzvimbo yeNyakatsapa kunonzi kwaTsomba. Ndikagara ikoko makore matatu. Ndozobva ikoko ndobva ndazoshanda zvakare paTsingwe kwemakore mashanu ndichibatanidza nechikoro chandakanga ndakuita paAfrica University. Saka muna 2012 ndopandakazosimuka kubva kuZimbabwe ndakuya kuno kuAmerica.
Ikereke ripi?
United Methodist Church.
Kuti muzova kuno kuAmerica zvanga zvafamba sei?
Ndakauya kuno kuchikoro ndasvika kunotanga mabhuku angu Asbury. Ndazo transfer kubva ikoko ndichibva ndazoya kuTexas. Saka pari zvinezvi ndiri pachikoro panonzi paSouthern Methodist University FMU. Ndopandiri kuita chidzidzo.
Saka muno muAmerica mave kutungamirira here kereke?
Ndiri kutungamira kereke pachurch inonzi Lovers Lane United Methodist Church. asi ndiri kunyanya kutungamira zvizvarwa zvekuZimbabwe. So tiri pano tiri chikamu chechihuru yepatiri muno mudhara Texas.
Vari kuuya here vanhu vakawanda kuuya kuzoshumirwa nerurimi rweshona?
Vanozvifarira zvakanyanya. Ndinofunga kuti tine zvikamu zviviri vatingati vakatanga kubva kuZimbabwe, first generation, kwozoita vazobarirwa muno. Vakatanga vari vanhu vakabva kuZimbabwe vachisvika muno vari kufarira kwazvo kunzwa tichishumira murimi rwedu, tichiwadzana mutsika dzedu. Vana vazobarirwa muno nevamwe vakauya vari vadiki hongu vanobatira muzvinhu zvatinoita, vanozvifarira, asi waane kamwe kamufungiro kekuti vanoda zvekare kuva vachishumirwa muchingezi. Saka tinoedza pachechi patiri kuzvisanganisa kuitira kuti tisasiye vamwe.
Nguva dzedu hadzichatibvumiri kuti tinge tichiendera mberi nehurukuro yedu. Chandinga kumbira iko zvino ndechekuti motipa vhesi.
Vhesi ratingada kutiende naro rinobva kuna tsamba yechipiri kuna Timotheo pachapter 2 pavhesi 2 inotaurwa naPauro achitaura kuna Timotheo kuti izvo zvawakanzwa ndichidzidzisa kune vanhu vazhinji zvitore unozvidzidzisawo kune vanhu vakatendeka. Nemamwe mazwi, zvinhu zvatakapiwa naMwari tinopiwa chisvaru chekuti tinofanira kuti tizviendesewo kune vamwe vanhu kuti ruzhinji rurambe ruchiziva kuti Mwari vakashanda kunamata. Muchidimbu ndiri kuti tese sevanhu Mwari pawakatipa irori ivhangeri rinopa good news kana kuti rinopa tsananguro yezvinhu zvakanaka kuupenyu hwedu, tinova vanhu tingafanira kugara nezvakanaka zvatinenge tawana kubva kuna Mwari. Asi kana tichinge tazviwana tinofanira kuzvitakura tozvipawo kune vamwe, chivimba kuti ivavo vacho vatapa vachazopawo kune vamwe. Nemamwe mazwi, isu tichadzidzisa vatiri kuona, ivavo vachazodzidzisawo vamwe. Zvinoita kuti vhangeri raJehovha richaramba richifanza, richiramba richibatsira kune vanhu vakawanda wanda nenzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ndo zviri kusimudzwa naPauro ari kutaurira kuna Timothy, kuwa nekuti iwe kana waitirwa zvakanaka endesawo kune vamwe kuti ini ndaitirwa zvakanaka.
Muchitipendera nemunamato.
Zvakanaka, regai titende vana veZimbabwe, regai tinamate munamati. Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai nekutipa mikana mumazuva ekurarama. Chimwe chezvatinokutenderai Mwari ndechekungotibvumirawo kuti tinzi vana venyu. Tinonamata Mwari wekudenga kuti tisimudzei senyika yekwedu, uye tiri kunzwisisa panguva inei kuti kune chirwere chiri kuZimbabwe chekorera chiri kuspreada. Tinonamata Mwari wekudenga kuti pindirai.
Amen. Tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi, apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah nechirongwa chako, uye tichitendawo veChrist Like Choir nekambo katinotsinira nako chirongwa ichi. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chatarisana nekubuda mugungano reCastellaga Premier Soccer League zvichitevera kurohwa kwachaitwa nhasi pamusha neHarare City. Izvi zviri kuitika panguva iyo chikwata cheFC Platinum chabata mukombe weCastellaga Premier Soccer League neruoko rumwe chete. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kogona kunenge kudada yawedzera mapoints ayo iri pamusoro pengezi Platinum Stars. Kusvika pamapoints mashanu, kwasara mitambo minomwe chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vave kutoti mukombe wananga kuzvishava nezvekare mushure mekunge FC Platinum yapamidzira mapoints ayo iri panyanga kusvika pamapoints mashanu kubva pamapoints maviri. Izvi zvinotevera kudambura kwayakaita Herentals pamusha 2-0 nemugovera. Musi mumwe chetewo ngezi Platinum Stars yakashanya muHarare ndokurohwa 1-0 neYada Stars. Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi matanhatu nemaviri. Madamburo ichiramba iri pamapoints makumi mashanu nemanomwe zvichitevera kukundwa kwayo neyadha. Zvikwata zviviri izvi zvichasangana mumutambo wavo wekugumisira, asi FC Platinum ichange ine mukana mukuru mumutambo uyu sezvo inenge iri pamusha mushure mekukunda 3-1 mumutambo wavo wekutanga. Asi vanoziva zvemutambo uyu savahanti mhondiwa vanoti semaonero avo mukombe uyu watoenda kushavane kunyange hazvo pachiri nemitambo isati yatambwa.
Nekutamba kuitai zvinezvi tikona Platinum hainenge iri pamberi ngezi yatisari izvayo, asi hainongwasa kukurirwa ngezi nePlatinum iri pamusoro.
Asi Platinum nengezi dzinofarira kugadzirisa matambiro adzo ekunze kwemusha uko dziri kudonedza mapoints akakosha kuzvikwata zvinotarisirwa sezvepasi pasi. Asi Chicken In kana kuti maGamecocks arikutarisira kuti Platinum nengezi dzichatedza mitambo yave kunopera kuti ivo vatore mukombe mukuru uyu. Chicken In haisi kutamba nemukana zvekuti nemugovera yakarova Blue City 2-1 ndokudimbura mapoints ayakasiwa nawo nengezi kubva pamapoints 12 kusvika pamapfumbamwe. Muteveri weChicken In vaShepherd Size vachiri nechivimbo chekutora mukombe uyu.
Tine mukana mukuru kwazvo kuti tore league gore rinoeri. League ndiyedu weChicken In tikunonda katohwina kudhara. Vakangoita slip up chete tatora league. Hapana problem ipapapa seChicken In tinohwina.
Asi kutatarika kweDynamos kana kuti Dimbare vamwe vachiti maGlamour Boys hakusi kupera mushure mekunge chikwata ichi nhasi masikati charohwa pamusha 1-0 neHarare City, izvo zvasiya vaimbove maGlamour Boys vapinda pazvikwata zvakatarisana nekubuda makwikwi aya. Mimwe mitambo yakapera seizvi: ZPC Kariba 2 Highlanders 0, Capes United 1 Shabani Mine 1, Blauwe Chiefs 0 Triangle 1, Black Rhinos 7 Mutare City Rovers 0, Chapungu 1 Nichrat 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 62 points, Ngezi Platinum Stars 57 points, Chicken In 48 points, Capes United 43 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Nichrat 26 points, Mutare City Rovers 24 points, Shabani Mine 17 points, Blue City 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Panino tari savana, fungwa zotenderera, liso ziyo yerera, chinonde baya pahana, panino tari savana, tari tizimwe, ichati kandiro.
Nzwisa yekambo dzikangirozi kubva kuna Wing D. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere chekorera vanonzi vasvika pamakumi matatu muHarare, ukuwo hurumende ichiti iri kuita zvose zvainogona kurwisa chirwere ichi. Vanotengesera migwagwa vanoti vanofunga kuti kubviswa kwavari kuitwa migwagwa hakunei nechirwere chekorera, asi kuti kune chekuita nezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.